Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeduza nasi mufuro 24-2019. Hurumende inoti vanhu vave kungobvumidzwa kushandisa mari yemaRTGS chete munyika kwete dhora rekuAmerica, rand, pula nedzimwe dzanga dzichishandiswa kunyangwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti hapana zvizhinji zvichachinja mukumunowo zvake. Poita kusawirirana panyaya yekuramwa mabasa pakati pevashandi vari mubazi rezveutano navanamukoti muHarare vachiti vari kuda kumbopa hurumende nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano weAfrica Wildlife Summit kuVictoria Falls. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuti vanhu vatenge nemari yemaRTGS chete munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.